Vamwe vanhu ava vanosanganisira vechidiki vange vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kekutanga muupenyu hwavo. Mumwe wevanhu vakadaro ndiKindness Mukume, uyo atanga asati awana mukana wekunyoresa achitiwo azokwezvwa kuuya kuzonyoresa nenyaya yekuti ange auya kuzoona vamwe vevaimbi vange varipo sezvo achifarira zvemumhanzi.
Ndanichitoshaangu mukana. It's actually my first time.
Mumwe zvewe vechidiki Muzvare Shamiso Ncube avo vane makore 24 ekuberekwa nemumwe wevanyoresawo kuti vagokwanisa kuvhota pachiitiko ichi vachiti vange vasati vanyoresa nekuti vange vave nekanguva vari kusouth africa.
Ndandisipo ndandiri kusa saka iye zvino ndadzoka kumushando saka ndakoregistra.
Vatawanda Chimini vanove mukuru wesangano reElection Resource Center rinove rimwe remasangano ange ari muchirongwa ichi vati vakatanga kushandisa chirongwa chekushandisa vaimbi kuedza kukwezva kuti vanhu vanyorese kuvhota kubvira gore rapera. Vati chirongwa ichi vari kuchiita senzira yekuedza kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota kunyanya munzvimbo dzine vanhu vashoma vari kuita izvi. Vachimini vatiwo kunyange hazvo chirongwa cheBVR mop-up chaiye kupera, chirongwa chekuedza kukwezva vanhu ichi chinobatsira sezvo kunyoreswa kwevanhu kucharamba kuchienderera mberi kusvika mazuva 12 mushure mekunge zuva rekuvhota ratarwa zviri pamutemo.
Basa ratiri kuita rakakosha, riri kubatsira kuvamwe vatiri kutaura navo panapa vanga vasati vatoregista asi vaine zvese, asi nekuti taita urongwa hwakadai vabva vatoona mukana wekuti vadi varegiste kuzovhota. Saka tofanira kuti zvinge zvichinakidza zvokuti vanhu varegiste, vanhu vachipuwawo information yekuti kuregista kwacho zvinorevei, ndekupi kunyepa, nekuti vamwe vari kunyeperwa izvezvi kuti tikakuregista itadai so tichaziva kuti mavhota. Tine urongwa hwekufamba tichiendawo kumamisha tichivaudza vanhu kuti aiwa inhema, ukavhota pawadira hapana achaziva kuti wavhotera papi. Ngatisabvundutsirwe, ngatisashishidzirwe. Saka chirongwa uhu ndehwekukurudzira asi tichidzidzisawo zvakare kuitira kuti vanhu vazvinzise simba revhoti yavo.
Mukuru wezvesarudzo mudunhu reBulawayo amai Stembiso Kupe vati chirongwa chanhasi chavabatsira zvikuru pakusimudzira huwandu hwevanhu vauya kuzonyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Vanhu vauya vakawanda. Iko zvino tatanga tine machine 2, tatoisa wechitatu, tatoshedzera wechina. Takatarisa iko zvino kuti tinganotora wechishanu. Kune nhamba yatanga takananga tichitanga exercise iyo, asi hatisati tasvika, asi tatopfuura hafu yacho. Zviri kuitika nhasi zvakatinakira zvikuru.
Chirongwa cheBVR mop-up icho chakatanga musi wa10 chinotarisirwa kupera nemusi wechina 8 kukadzi. Dunhu reBulawayo ndiro rine vanhu vashoma vanyoresa pamatunhu ose ari munyika. Vanhu zvikamu 50 kubva muzana ndivo vanyoresa kusvika pari zvino mudunhu iri. Vanhu vanopfuura 500,200 ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota munyika mose kusvika pari zvino. Zeki inoti yakanga yakatarisira kunyoresa vanhu vanosvika 500,000,000. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.